Nezuro dare rehouse of assembly rakavota richitambira chikwereti chereserve bank of zimbabwe debt assumption bill kuti chive chehurumende izvi zvave kureva kuti hurumende ndiye inenge yobhadhara zvikwereti zverbz zvinopfuura biriyoni imwe chete yemadhora nhengo yedare reparamende yemdct vaeddie cross vanoti bato ravo riri kuronga kuenda kudare repamusorosoro reconstitutional court richinopikisa kupasiswa kwebhiri rekuti hurumende itore chikwereti cherbz icho chakaitwa panguva iyo vagideon gono vaiva gavhuna webhanga iri mashoko aya atsinirwawo nevanokokera basa remdc mudare reparamende vainnocent gonese vanovawo gweta
chikonzero ndechekuti mutemo uyu hauna kuitwa zvakanaka taifanirwa kunge takateedzera masending orders edu sending order 102 inotaura zvakajeka kuti kana munhu uchinge une zvawakawana pane nyaya inenge iri mudariro haufanirwi kuti utaura pamusoro pezvayo uye zvakare haufanirwi kunge uchivhota
asi gweta vari nhengo yezanupf vajonathan samukange vanotivo havaone mdct ichibudirira panyaya iyi
parliament is supreme zvinotonga vanhu vese including the president zvino inogona kutoti mangwana from tomorrow on vazvikwereti zvisina constitutional court parliament inogona kutaio mangwana inogona kutaura kuti hakuchina munhu anonzi mukadzi akaaaachizi
muzvinafundo munyaya dzemitemo uye vachitungamira bato rinopikisa renca valavmo madhuku vanotivo zvinonetsa kuona mdct ichibudirira mudare
hazvibudiriri uye zvakatorasika kutosaziva mutemo webumbiro remutemo iroro ndinenge tarwa namp pamutemo anenge achitaurwa inini vanhu vandakamirira vari kuti ndivhote so inini vanhu vandakamirira vari kuti zvizvinzwai saka kana vanhu vavakamirira vavari kumirira vachiti ndo mutemo wavari kudaiwo ndo theory yacho
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachris mugaga vanoti havaone chakaipa panyaya yekuti hurumende itore chikwereti ichi
rbz debt assumption bill ibill rotori kwaro ibill rakanaka kunyika inwe nokuti tinoona somuzvati nyaya iri kunesa upfumi wenyika muzimbabwe ndeyekuti hatisi kukwanisa kushanda zvakanaka chikonzero chiri chekuti bhanga hombe renyika nezvikwereti zvari nazvo panguva yose isati zvasa zvatorwa nehurumende hapana mashandiro araiita
asi sachigaro wesangano rezimbabwe coalition on debt and development vajoy mabenge vanoti sangano ravo harisi kufara zvachose nemabatirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende nebato rezanup f
tiri kuti ivavo vanhu ivavo vanofanira kuti vadomwe vazivikanwe vagodzosera mari iyoyo pane kuti zvinzi nyika ndiyo ngaitore chikwereti ichochi chikuburikidza nekutorwa kwachinenge chaitwa nehurumende nokuti chikangotorwa nehurumende chatova chikwereti chevanhu vose
dzimwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti sezvo paine vanhu vanozivikanwa kuti ndivo vakapiwa zvikwereti nerbz paramende yaifanira kutanga yaona kuti zvinhu zvose izvi zvatorwa nekutengeswa kuitira kuti pasave nemunhu anoregererwa chikwereti iye achishandisa midziyo yaasiri kuda kubhadhara hurumende pachayo ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni 10 icho iri kutadza kubhadhara kumabhanga nehurumende dzekunze.